tiri kuona kuti zvinenge zvapambira zvehondo yekuUkraine, Russia yachinja marwira yanga ichiita hondo, America voku ichiwedzera zvombo nezvakawanda zvimwe zvamasanctions kuRussia. Saka ihondo yasvika pane imwe yatingati imwe stage inorwadza zvakanyanya vanhu vari muUkraine, pamwe chete nokuRussia vari kurwadziwa zvekare nenyaya yemasanctions anenge achiwedzerwa. Pari zvino tinoona kuti mukuru weforeign minister pamwe chete nokumasoja vanotova kuUkraine izvezvi kuzama kutaura nomukuru weUkraine, zvinoreva kuti kufamba ikoko kusvika kwavaita kuUkraine chiratidzo chikuru zvikuru chokuti America icharamba ichisapota Ukraine zvakasimba kusvika kumagumo kwokuti Russia ichazokundikana kuramba ichirwisana neUkraine.
Tichiona kuti iyo America iri kuwedzera mari yairi kupa Ukraine panyaya yezvombo, izvi munoona zvirevei?
Izvi zvinoreva kuti pano ushamwari hwakakomba chaizvo pakati peUkraine neEurope yose neAmerica. Zvekare zvinoratidza kuti America ine chido chikuru chaizvo kuti pasi rino pange paino runyararo. Saka vakarega Russia ichiita zvairi kuita muUkraine vasingasapoti Ukraine, Russia inomukana wokuzoendazve kune dzimwe nyika. Saka chiratidzo chokuti hondo hadzifanirwi kuvapo, kana hondo dzikavapo saizvozvi izvi America ichamira naavo vanenge vachida runyararo kuti pasi rino rose risanyanyi kurwadziwa sokurwadziswa kwavari kuitwa neRussia. Zvinhu zvichikwira pasi rose, America iri kuzama kuzidzimbirira pasi kuti aiwa hondo ingaiperi, tichazama kuisa zvombo kuUkraine kuti izvidefende, tichipa meseji kuRussia kuti haifaniri kuita izvozvo zvokurwisa nyika dzimwe dzine dzakazvimirira dzeka.
Vamwe vanobvunza kuti kochii chakanyanyokosha panyika iyo yeUkraine?
Chakanyanyokosha ndechokuti nyika yeUkraine kunobva zvakawanda zvatatoona isu kana kungava kuZimbabwe, kunobva witi chingwa chakwira, nokuti witi yanga ichibva ikoko, gorosi ranga richibva ikoko harichafambi richibva ikoko. Saka kunyaya dzamabhizinesi kune zvakawanda zviri kubva kuUkraine. Vana vechikoro vamwe variko, fundo dzinenge dziriko, vane zvakawanda zvavanotengesera nyika dzapasi rose. Zvekare zviri kuitika ndozvokuti chakanyanyokosha kudzidzisa Russia kuti hakuna nyika yapasi rose inozokubvumidzwa kungorwisa imwe nyika zvai yakazvimirira yoga. Saka tikarega Russia ichirwisa Ukraine pasina kupindira norubetsero rwaAmerica, Russia inozobvapozve yaku rwisana nedzimwe nyika. Ndiwo kukosha kwakaita Ukraine ikoko, chidzidziso chiri kupiwa neAmerica neNATO nyika dzokuEurope kuti aiwa hakuna nyika ichazombobvumidza kurwiswa mukore uno. Hondo dzinofanira kunge dzakapera nechekare, vanhu ngavazive kutaurirana.